Zvandingataura ndezvekuti manumbers eCOVID-19 ari kukwira worldwide, not just Zimbabwe, and mamwe macountries they are talking about the second wave already in countries like South Korea.
Tichitarisa kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichochi munyika, zvii zvingakurudzirwa kuti zviitwe?
Zvazvinoreva ndezvekuti hatifani kutsumwaira senyika, asi tinofanira kutevedzera science in terms of what we need to do senyika. Saka manumbers kukwira means tinofanira kuact accordingly, which means that nyaya dzema face mask, nyaya dzesocial distancing, nyaya dzebasic hygiene, nyaya dzekuti vaya vanenge vabatwa nechirwere vaitwe properly isolated, kana vanofungidzira kuti vanga vane chirwere vaite properly isolated, they become very critical. And especially nguva ino yechando muZimbabwe, marespiratory illnesses anonyanya kuwanda. Saka there is a very high chance kuti manumbers acharamba achikwira. Saka we should not relax. Of course, life has to go on one way or the other, but we have to make sure that we do it properly. So as people come out of their homes, vachienda kumabasa kana kune dzimwe nzvimbo, the idea is to make sure kuti ta practice basic hygiene, ta make sure that wherever we are going in public, tikupfeka ma face mask, tikuita social distancing, tikuitwa checked on, nokumake sure kuti ma test aya ari kuitwa eCOVID-19 tione kuti chirwere chakawanda zvakadini munyika throughout the country.
Nehuwandu hatanga tichimboona mazuva apera nezvave kuitika iye zvino, mungaona paine musiyano wakakura here?
Of course, nemanumbers atanga tiri kuona muZimbabwe, it seems to be a spike. It is possible kuti this is because vanhu vari kutestwa, they are from the same cohort, kana from the same group, what we might call an epicenter. Saka that's a possibility, given the fact that tapinda muchando and ma viral illnesses aya, ma respiratory illnesses, it's easier for them to spread. So I think we need to look at the numbers kuti vanhu vatestwa ava vatestwa from where, irrespective, we should be on high alert.